Ashi nako kula zei
Muchaturika Pamsoro peva we Bacha poreswa
Kana bachitenda Zitara baba Aleluya
Chanwa nchino kula za Ashi nako kula zei Muchaturika Pamsoro peva we Bacha poreswa
Kana bachitenda
Ise Jesu watira ira Endai munyika zose Paritire Anuwa Tose mubarizire
Anu
mose Ivangeli Manenge vatena
Mura babatize Machamoneswa Aleluya
Nezviratidzo
Kudisamwe ya yakaipa
Nezvitarangu
Kutaura nendirishwa
Namwe amotsvene
Uchabatano Atina kuru
Mutsene
Mutsabata nyoka Atinga kurume Aleluya
Mutsanwa shino kuwaza Ashinga kukuwazei Chaturika
Oko pomsoro pevarwe
Yehova chaponeswa
Kana bachitenda
Ashinga kukuwazei
Oh, 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 I'm sorry, baby.